Ini tinoona sekuti zvavari kutaura vakomana weMDC nevasikana veMDC zvinhu zvakakosha zvaifanira zvakagadziriswa kudhara sarudzo dzisati dzatemwa even manomination court isati yaitwa. Asi izvozvo hapasisina nguva ende chinonyanya kushamisa kwandiri zvekuti weMDC vakuita kunga weMDC Alliance vakuita kunga vane zvimwe zvavanosarudza kupindira mazviri musarudzo nezvimwe zvavasingadi vatava vachiselekta. Kudai vanga vasingadi kuti sarudzo dziitwe pasina atinoti mareforms shanduko kune zvekumasarudziro achaita vanhu, vadai vasina kumbokuita pachinga toti participate muend process, vakaenda kunomination court vakaparticipata yaimanajwa neZEC iyoyi. Izvozvo vaakusiti mabalot vaakunyimwa because vane yakangwara yakaona kuti inogona kuvapa zvimwe zvinoti vanhu vekunzi vaone sevaroda kuita democratic elections like zvekuti mainternational observers uyai zvokubvumidza kuchamisa kuti abude paZBC pano nepapapo. Asi vanoziva kuti nyaya hombe iri pamapabvr pamabalot papers nepakukaunta mavhoti, ipapo ndopavachatsvikinya MDC vasingabudi pachena. Asi zvimwe zvaakuda kuti neMDC ngazvichinja pasara maworking days gumi nematanhatu, handifu kuti pane zvizhinji zvichaitika.
Saka muri kuti vangadai vakaita sei chaizvo?
Ini ndinoona sekuti vakomana nevasikana veMDC vakanonoka kufunga, vakaranidza mumukana. Pavaienda kwana UK vachiita sei, dai vanga paripopo vakanga vatanga vashamwaridzana nemamwana anotonga nyika muSADC, vakaita tinoti advocacy diplomatic onslaught muSADC kuti vakwanise kunge vachibvuma. But iwo havana kukwanisa kuita zvavakuda kuchitanga kuti izvo takutumira maspecial envoy kuSADC nechiyapakatononoka munangagwa atenderera kwese. Izvo zvaaiva kutanzania kune president wekutanzania ari kuti munangagwa achahwina, akaonana naRamaphosa akaita sei vakamutambira munangagwa. Saka handioni pachimwe chichachinja. And also ZANU payakangwara yakaona kuti MDC kada kuzoti taakuenda nekuti ndiyo MDC Alliance nekuti ndobato rinokukidza hombe, yakabva yagadzira mamapato akawanda. Pane mapato 128, pane mapresidential candidates 23. Saka vachamisa vakati ainda akubuda vamwe vanopinda maelections imamo odzo vanenge kuti haana legitimacy haana credibility. Zvinenge zvatoitwa izvozvo kuKenya, vakaitwa the same thing imaelections akatoenda Uhuru Kenyatta ndepresident parizvozvo, international community ikazvitambira izvozvo.
Asi munyika mukaitwa sarudzo dzine mutauro kudai vasaongwe mhazvi, zvizorambe zvichinetsa here? Pangagadziriswa sei?
Zvinoramba zvichinetsa pakuti nyika haibudiriri, nyika haikwanisi kuenderera mberi, kunongoramba tiri matinoti election mode. But mukatarisa sarudzo dzakaitwa mudzimwe nyika dzese, America chaiyo vanhu vakachema-chema nenyaya ya Hillary Clinton na Trump, nhasi Trump ndi president. KuKenya vanhu vakachema-chema nyaya ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta, nhasi Uhuru Kenyatta ndi president. Saka zvimwe zvacho vanhu vanenge vanzi ngatiite zviripo izvozvo, ende vekunze vanenge vachinzi ndo vachazotibatsira vachaita sei. Chavanotarisira munyika dzemuAfrica haisi yatinoti democracy but stability pachirungu, ndiyo vanenge vachitarisira. Kana munangagwa vamukwanisa kuitisa stability bijana, nyika inenge ichitofamba vanhu vanenge vachiti hakuna inonziya perfect election, vanenge vangoti zviripo zvingatiendere mberi pano tidzokere kumashure kuti tange sarudzo.
Asi munoonawo here zvino zvichibatsira zvinoitwa nevanopikisa zvekuti vanoti hatipinde musarudzo ivo zongopedzisira vapinda? Handizvo here zvinozoita kuti vanhu vasatoende kana kunovhota kwacho?
Ya, izvozvo ndo zvinonetsa, ndo patakaona. Ukaona nyaya yapo izvozvi yekuti ZEC iripo, sarudzo dzisi kuitwa zvinhu zvakanaka, takaitaura kare paiitwa bumbiro remutemo riripo izvozvo ragadzira ZEC rati ZEC iwepo. Takati aiwa, process yamuri kuita haisi yatinoti pachirungu people centered. Asi vanhu vaMDC vakapinda pakaitwa futi cool muna November 2017, vakasapota vakazunga vaakudzoka. Nomination court yakaitwa ipapo, handiti ivo vakaparticipata, ZEC iri iri kutungamira vakuda kuzoramba pekupedzisira. Saka zvakangoti hatisi kuda kupinda, homboti vanhu vaiti disillusion vozopinda maelections ongobirirwa futi. Izvozvo ndo zvinozoti parambe paine yatinoti apart pachirungu, nekuti vanhu vanenge vasingachadi kuvhota havasina havachaoni sarudzo dzinokwanisa kubirisa zvavanenge vachida nekuti dzinongoramba dzichibirisirwa nezanupera.